Vachitaura pavasvika kwamutare vamunangagwa vati urongwa hwekuti pange paine kambani yakadai wakagara huripo asi kungoti kushaikwa kwemari ndiko kwange kwakamisa mabasa. Vachitaura kuchitsama chivatsigiri vavo vange vauya kuzovatambira, vamunangagwa vati vanofara nekuti kambani yehurumende yeVerify Engineering inokwanisa kugadzira mweya unodiwa nevarwere zvikuru panguva ino yeCOVID-19. Vamunangagwa vati kusimuka kwakaita kambani yemagasi iyi kunoratidza hunyanzvi huri muvana veZimbabwe kana vachinge vawanirwa zvikwanisiro sezvo basa iri rakaitwa nenguva pfupi kwazvo. Vati gasi richagadzirwa richakwanisa kushandiswa munyika uye kutengeswa zvakare kunze kwenyika. Vamunangagwa varumbidza vadzidzi vemunyika vakakwanisa kugadzira kambani yemagasi iyi vakati muzvikoro zvepamusoro muzere vanhu vane hunyanzvi. Vachitaura nezvakaitika kuZambia uko vaEdgar Lungu vakakundwa musarudzo navaHakainde Hichilemba, vamunangagwa vati izvi hazviitike muZimbabwe. Asi mutauriri weMDC Alliance mudunhu reManicaland vaDavid Panganai vaudza Studio 7 asi kuti muromo wauzarirwe nerwizi.
Vabvunza kuti chii chavaitira mhomho yeZimbabwe, chii chavanofunga kuti ivo vagadzirisa vagonawo pazvose zvavakavimbisa. Kwavari vamunangagwa nebato ravo reZANU-PF, ndoda kuti vazvizive kuti chakachenjedza ndochakatanga. Rwendo rwuno tinodifenda vhoti yedu kusvikira vachamisa vakuState House.
Mune imwewo nyaya, vari kupomerwa mhosva yekuroora nekuitisa pamuviri mwanasikana ane makore 14 Mushakabvu Memory Machaya vahatirarami Mumberume, avo vaizviti vanonzi Evans Mumberume, havana kukwanisa kumiswa pamberi pedare nhasi sezvo pachiri kuitwa dzimwe ongororo dzekuona kuti ndiwo here zvechokwadi baba vemwana akazvarwa nemuchakabvu. Muchuchisi mukuru wedunhu reManicaland Mamutare vatiri vanhu muchikasira vaudza vatori venhau kuti vamomberume vachamiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati mapurisa akasunga vamomberume uye akashaya musi wa15 Chikunguru ndiana Machaya kwete Mumberi Machaya sezvaitaurwa. Vanyati vati mapurisa ari kuda kusunga vaEdmo Machaya baba vemuchakabvu nemudzimai wavo Shaimabika nemhosva yekudziviridza mapurisa kuita basa ravo nemazvo. Vaviri ava vanonzi vakanyebera mapurisa paiferefeta nyaya iyi. Vanyati vati munhu anonzi Memory Machaya mupenyu uye mwanasikana waErnest Machaya vanova sekuru vemufi. Vabereki vemuchakabvu vari kupomerwa zvakare mhosva yekuroodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.